manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 15 2021 Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa noupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mishonga iri kuitika kuSouth Africa inoti kwanzera dambudziko rekufamba kwema goods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe endi kuDurban kunowa ndiko kune mishonga yakanyanya zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mishonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2332 vafa nechirwere ichi uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76381. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988,746. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Tichiri panyaya iyi vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva. Vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire vachitendawo kuti huwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi. Mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna gumi guru gore rapera. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 24,996 ndovari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndovainge vari muzvipatara. Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland north nemidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopakuti zvinhu zviome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vananga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamaski, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19. Uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya zvekufambisa zvakamira sei?
Toona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazupko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendisa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara, vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi mudare repamusoro richimirirwa navaPhilip Shumba. VaShumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara kuzvakanaka kwevagari, vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu, vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. VaShumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGreat Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru rehigh court apo tiri kumhanyarira vari kuita zvekuchera zvichekwa kugomo reTarget Copy pamwe chetevo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa. Nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemasvingo.
Vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani aya. Vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa marezinesi ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari veTarget Copy pamwe chete neHillside. Meya weguta reMasvingo Vakoni Maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kuDare, asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kuDare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura.
Hatisati tawana mapepa kudai vanotisevha nemapepa vari munzira kuya nawo, saka komendi yangu ichange iri limited. Asi chandinongoda kukurudzira nechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo, isu seguta hatina dambudziko nazvo, nokuti pacheduwo nesuwo tiri kutozama kuti dai vanhu vabva ipapo. Even maconsent atati anga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa, saka kureva kuti kuvapo kwavo kune kuri illegal.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vomuzira avo vatambira mapepa ekuDare varamba kutaura nestudio 7 achiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura nevatore venhau.
Manje inini handisi authorized kutaura nemedia. Payment editor ndo spokesperson veministry ndoanokwanisa kuishuwa ine statement to the media.
Munyori mubazi rezvicherwa vaOnesimo Moyo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vati vanotarisira kuti Dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo idzinogara vanhu.
Isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe, nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu, makreks ari kuitika kudzimba, zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese reMasvingo ma reservoir tanks acho are located mugomo iroro. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka, tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingauputsika.
Nyaya iyi inotarisirwa kunzwika muDare kana vamhangariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7, mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%, zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya, mvura yakanaka, ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita sekaro ine marondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumisika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani pane kurima fodya, ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi. Ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatikuadmai, vanenge aita rombe maresi yaminyuwa nekombiyuta mhaguri kuverenga hago nokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati ichokwadi kuti varimi vakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa fodya yavo nemakoronyera aivapa mari shoma manana achizono tengesa foja ii kumisika nemari yepamusoro. Vazakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontractor kana vakutora mari dzema inputs avakakupai sagare sirere fertilizer raita kana $30 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira. Tofana kuva ne good mix ye free tobacco kana tobacco iri kumari dzinonotsvagwa kubva mumabank kwoitawo yemunopinda yemakontractor. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kutoti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torecover tiri kurecover mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa times 2.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. Vazakaria vati makambani ekunze aya anodzvinyirira varimi asi vagood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yakunyanyodiwa nemacustomer edu anogadzira mizanga yefodya nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi. Fodya iyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kureva kuti pavo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura. Nezuro Politburo yebato riri kutonga reZANU-PF inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika. Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo. Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko avamuguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu. Asi hurumende neZANU-PF vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Asi vamwe vanoti hurumende neZANU-PF vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia pamwe nemumwe wechidiki mubato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nemashoko eZANU-PF pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika.
Isu tinozvisa kuti kutumwe masangano anoshanda akazvimirira oga munenge muchishanda muri pasi pemutemo. Mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa nebumbiro remutemo. Takapiwa futi bazi rehurumende ratinoshanda naro, social welfare ministry. Saka pane tori nemaitikiro aiitwa basa iri anoratidza kuti munhu wose unoshanda anenge achishanda ari pasi pemutemo.
Regai tinzwe kuna vaGakanje.
Baita basa mkoma. Vagona pavabvuma kuti vakaregistwa nemutemo. Kazhinji kacho mutemo wandinoziya unobata maboka akazvimirira ega unonzi PVO Act. PVO Act inotaura iyo zvinotarisira kunge zvichiitwa nemaboka akazvimirira ega kana aregista. Zvakaita sekuti chekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwazve kuenda kuhurumende kuministry of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaroda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende ratiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingadoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa hufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato aya kuti aite munyonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite finance mademonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumapoka utu dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende, hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti varida kuita. Saka hurumende haisi kuti tova kugara ese, iri kungoti taura kuti wakaregistra kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya. Vamahiya, pindurai tinzwe.
Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muZimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu vari kutaura under PVO Act anenge ari maboka ari under iyoyo PVO Act. Vamwe vazhinji vari kutaura havapo paPVO Act ari kutaura iyi. Mainvestors ama matrust uye matrust anenge akaregistwa neakada kuhighcourt handizi kani zviri pajikirire kuti basa ravo ndirei zvazvinoda kuita ndezvechii. Hapana chakavanzika. Isusu pase crisis coalition toripo takanyora pachena kuti isu basa redu dzine kuti tiise nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakachena zvakajeka, hazvizvo zvekutanga kubatanidzira zvinhu zvatinotoita. Izvi zvinotori futi mubumbiro remutemo panotaurwa makodzero dzevanhu pabill of rights. Saka zvandizvika vachiti political vavanorevei ndatakuta zvematongerwo enyika, munhu wose kana watobvunza kuti chingwa chavo chiri kupi nemhaka yei vana vari kushaya chikoro nemhaka yei kusina mishonga kuzvipatara, ndiyo nyaya dzematongerwo enyika. Tikutaura kuti isusu tinoda kuti titaure nyaya dzinofungusa nyika yedu. Saka hapana zvinotaura nagakanje izvi, hakuna munhu ari kurwisa hurumende.
Asi vagakanje, ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yakuti ashanda sei? Hazvisi zvinofanira zviri zvehurumende here izvi?
Kana tichienda kumaelections semapato semapolitical parties, bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Saka kana zvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira, mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu?
Chekutanga ndechekuti vagakanje ngavarege kuzvenganyaya. Zvavanoti zvematongero enyika ndezvipi? Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedze, ndezvematongero enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanje.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita namahiya, zvekuti imimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa muofisi moti ngaiende, zvakaita kuti muzovhara ofisi yenyu mumbotiza kunogara kusouth africa. Zviyando zvandiri kutaura
vamahiya,
zvekuti hazi kutiza munyika. Kana vamunangagwa vakatiza vanhu, ndianosingatizi handiti munhu wese unongotiza. Kana masoja ovinga vanhu vasina futi, vovingwa nemhosva dzavasina kuita, munhu wese unongotiza. Handiti purezidendi vari pano vakadzoka vanga vane mhosva here? Saka hatiregi kutaura nyaya yekutiza, ngataure kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzemunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachiziva masangano ari kutsautsira, vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoazora mafuta enguru yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita zvino izvi.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki vezano PF vaAlex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vecrisis in Zimbabwe coalition vaRashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe, sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa
uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemusouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvaresekai Kavarika panoti mirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe, sezvo maindustry achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mirizhonga iri kuitika kuSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kuDurban kunowa ndiko kune mhirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindastri yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira, zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa, vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto, shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa bopoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angava ipo pari zvino anoratidza kuti mirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadima miro yezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastri akatoparadzwa kare nemirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuorder zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga raw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi. Vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipanga mazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western, then it means pane pakutofanira kuitwa exploring options yayo zvebude kuenda through Mozambique. Zvinhu zvinenge zvichiri kuti South Africa
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti $2.23 billion. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, maprastiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehu emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikahetsura, Zimbabwe inohetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.